Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu ndira 26/2018.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, tiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Nengo dzebato rinopikisa reMDCT dzinosvika gumi neina kuward 4 majaji mudunhu rebhubhi kumatebeleland north dzinonzi dzambochengetedzwa nemapurisa nhasi dzichipomerwa mhosva yekuba.
Komisheni inoona nezvekudzivirirwa kweuori munyika yeZimbabwe, Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC, inoti iri kuongorora nyaya yekupiwa degree pamusoro re PhD kuna amai Grace Mugabe.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Nengo dzebato rinopikisa reMDCT dzinosvika gumi neina kuward 4 majiji mudunhu rebhubhi kumatebeleland north dzinonzi dzambochengetedzwa nemapurisa nhasi dzichipomerwa mhosva yekuba mushure mekunge dzabvuta tsaga remupunga waigoverwa vanhu musi wechitatu mudunhu mavo. Mumwe wevambosungwa ava, amai Chitekile Kupe, vaudza Studio 7 vari pakamba yemapurisa yeSiganda kwavaendeswa kuti vakabvuta mupunga uyo mushure mekunge vaudzwa kuti vakanga vasiri kuzopiwa chikafu nekuti inhengo dzebato rinopikisa reMDCT. Asi vanoti mapurisa azovarega vachienda achiti vakwidze nyaya yavo kubazi rezvevashandi nemabasa nekugara kwakanaka kwevanhu, Labor and Social Welfare. Nengo dzemapato anopikisa zvikuru dzeMDCT dzinogara dzichinyunyuta kuti dziri kunyimwa chikafu panogoverwa zvekudya nehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rezanuPF panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naMai Kupe.
Wakati misi wechitatu misi wa 24 wakabva kwauya fertilizer neraisi nesipake. Fertilizer yakasvika na 12 ikazohorwa nevanhu zvakanaka. Asi kwakazouya tikari neraisi yakasvika kuma 3 motikari iya yakazogara isingahorese vanhu kusvikira na 8 kuzotanga kuhorisewa vanhu na 8 o'clock. Kwakati ipapo manje kwahorisewa vanhu kwapiwa vanhu mafomu. Vanhu vakabva vapiwa mafomu ana sobhu kwabva tora mafomu. Takabva tatanga kunyora mafomu aya tichibatidza matoti. Takabva tatisarenda mafomu aya kuna sobhu. Takabva tawanikidza vanhu vezanupf vaendesa vavo mafomu. Takazoti manje sobhu vamupinza kuti mafomu zvanzi village 5 yatora mafomu neraisi yatora. Takabva tavatsvaga tikavaona vava kutanga naraisi. Zvino tatanga kuvhuta masagi aya. Takabva takwanisa kubuda nesagi 1 ndiro tarabuda na. Iwo vakabva vaenda kuno mangara kuti taba raisi yavo masaki 6. Kwakabva tivadaro taenda nhasi pasikati kumapurisa. Tabva tasvika kumapurisa akati isisi tiri mbavha. Takabva taramba nekuti vange vati tiuye nesaki racho hatina kumboenda naro. Taramba kuti hatitakure saki. Tabva tataura mapurisa kuti tatisheya saki racho nekuti isisiwo tine nzara.
Saka mapurisa atichi.
Iye zvino mapurisa abva atanga kuti isisi tiende kunogadzirisana sobhuku naivo. Asi pachedu hatione kuti zviri zvakagadzirisike. Pamusana kuti vanhu vacho havadodi vatarene vari kuti chikafu chacho ndechavo. Vanhu vaposa vati aiwa nyaya yacho iyoyi iri kuda kuti tikontakte isisi tiri mapurisa nesocial welfare kuitira kuti nyaya yacho isvike kuwelfare.
Saka muchaenda rini kusocial welfare kuti nyaya iyi igadziriswe?
Tichitanga kuti tataura nasobhuku kuti tiende kusocial welfare tinotatsana nesocial welfare pachedu kuitira kuti tizive kuti vanhu vacho kune mvumo here yokuti vatiine kudya isisiwo tine nzara pasine.
Avo vanga vari nhengo yeMDCT kuBubi, Matabeleland North, amai Chitekile Kupe vari parunare kumajiji, kwakare kuMatabeleland North naJonga Kantemiri weStudio 7.
Komisheni inoona nezvekudzivirirwa kweuori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti iri kuongorora nyaya yokupiwa degree repamusoro rePhD kuna amai Grace Mugabe zvichitevera kumhangarwa kwenyaya nevamwe vadzidzisi vepaUniversity of Zimbabwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Chikoro chepamusoro cheUniversity of Zimbabwe chakaisa padandemutande gwaro rinonzi rakanyorwa naamai Mugabe pavakaita degree ravo. Izvi zvakaitwa padarika makore mana amai Mugabe vapedza zvidzidzo zvavo. Izvi zvakamutsa mutauro sezvo izvi zvaifanira kuitwa pavakapedza zvidzidzo. Chinyorwa ichi chine dingindira rekuti changing social structure and functions of the family, the case of children's homes in Zimbabwe, chiri kunziwo nevamwe hachina kunyorwa zvakanaka uye ndechekuedza kudzivirira mai Mugabe sezvo nyaya yavo yave kuZAC. Vaimbo vemunyori wesangano revadzidzi vezvikoro zvepamusoro munyika reZimbabwe National Students Union vamakomborora rizivishe vaudza Studio 7 kuti mukuru weUniversity of Zimbabwe Professor Levi Nyakura vari kuramba vachisvibisa zita rechikoro ichi nekuda kwemaitiro avo.
Mukuru weUniversity vakaramba nokuti takambovanzura sichiti vari kushandiswa naMugabe, vari kushandiswa chisimba, asi Mugabe zvaaenda ivo voramba vachiita zvinhu zvekufaridzira mbavha wakaitwa nguva ya Mugabe. Zvinoreva kuti nyaya iwo vanenge vari kuva kuvaviwa, vari kuvawa semunharuda kuti ateverewo vaMugabe vaimba vamukuru wavo. Saka vanofungwa kuitawo vachiinda kana vakaramba vachiita zvinhu zvakaita saizvizvo.
Vati vaNyagura vanofanira kudzingwa basa kana vakasabuda pachena kuti nyaya yamai Mugabe yakafamba sei. Munyori mukuru muzinasu vaAshley Punye avo vanodzidza paMidland State University vaudza Studio 7 kuti nyaya yamai Mugabe yasvibisa chimiro chezvikoro zvese zvepamusoro munyika. Vati vachaita zvese zvavanokwanisa kudzora chiremerera kuzvidzidzo nemagwaro edzidzo anopiwa muzvikoro izvi.
Chinhu chokutanga nechekuti Levi Nyakura pachake abviswe pachigaro chekuita vice chancellor because ndiye munhu ari kuoversea mabogus degree aya. Ndiye munhu ari kuona kuti ari kuita kuti madegree asina kururama kubuda nenzira dzakanaka, asina kushandirwa ozopublisha nenguva dzese yaGrace Mugabe. Tiona kuti thesis yake yazobuda after 4 years, so all along yanga iri kupi?
Vanoongorora zvematongerwo enyika vatina Chemzamindo vaudze Studio 7 kuti panofanira kuitwa ongororo paonekwe kuti amai Mugabe vakadzidzira PhD yavo here kana kuti kwete.
Hapana humbo unotaridza kuti akadefenda PhD, uyezve hakuna masupervisor ari kubuda pacheno anotaridza kuti ndo vakamusupervisor PhD, zvinoita kuti pave nemvunzo yakareba. Zvakare tinoona kuti hapana ane humbo wekuti Grace akaita masters yake kupi uye nedegree yake rekutanga. Mibvunzo yakawanda iri kubuda.
Mukuru wemedia center vaErnest Nzengi vasinirawo mashoko aya vachiti vanhu vanofanira kupiwa magwaro edzidzo zviri pajekerere.
Izvi zvaitika takatarisana namai Mugabe, zvinopa kuti vanhu vaongorore. Panoratidza kuti hapana jekerere, hapana zvinhu zviri pachena, pane zvimwe kuda zvairwa muchiwande. Zvinenge zvakakosha kuti kana kuri kuti munhu wandodzidza ngazvive pachena, ngazviitwe negwara ragara rezvinoitwa naro, ndo zvinofanira kuita.
Vakuru nevarairidzi vepaUniversity of Zimbabwe vari kuramba kutaura nezvenyaya yamai Mugabe. Mumwe mukuru aramba kudomwa nezita rake ati vaNyagura ndivo chete vanokwanisa kutaura nezvenyaya iyi. vaNyagura vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo. Imwe nhengo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vaGoodson Nguni vaudza Studio 7 kuti vachaongorora nyaya yamai Mugabe asi vakati iri kure sezvo paine dzimwe nyaya dzakawanda dzavari kutarisa. Vati nyaya yamai Mugabe iri pachinhano chemazana maviri negumi nesere kana kuti 218 pachirungu. Vanguni vaudza Studio 7 kuti nyaya yamai Mugabe yakamhangarwa kukomishen kwavo nevamwe varairidzi vepaUniversity of Zimbabwe asi havana kudoma mazita avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaita misangano yakasiyana siyana nevakuru vemabhanga anoshanda nenyika dzepasi rose. VaMnangagwa vaiudza vakuru vemabhanga aya pamire Zimbabwe uye matano airi kutora mukubhadhara zvikwereti kumabhanga aya. Vose vakuru vemabhanga anoti IMF, World Bank neAfrican Development Bank vakaratidza kufarira matano ari kutorwa navaMnangagwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutevedzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe.
Handichi munoona kuti changa chichibvisa kuti nyika yedu isafambe. Inyaya yekuti tanga tisiri kudyidzana senyika dzakawanda. Tanga tisiri kudyidzana nevanhu vachona vane mari ende vakasanganisirana sana IMF na World Bank. Munongoona kuti vanhu vekuti taiti tikataura navo vaingouya vachingotaura kuti mari tichazokupai kazigadzirisai ichi neichi. Ende mongoona kuti pese zvaingochinja zvaitaurwa. President vedu vakasangana nemukuru weSwitzerland ende vaita musangano napresident weADB Dr. Adesina. Ende Dr. Adesina tazichanyanyondipa manyawi nemanyemo inyaya yekuti president wedu vakwanisa kusangana naDr. Christine Lagarde avo vanotungamirira IMF. Ende mukatarisa changa chichitineta munyika muno inyaya yekushomeka kweforeign currency ende inyaya yebalance of payment support. Ndosaka muchiona kuchiitika maqueue kumabhengi, ndosaka muchiona mari yedu isingatikwanire.
Zvingaritaridze here sekuti kana tanga timbori nezvikwereti namabhanga avasangana nawo ose aya, pane nzira here dzekuti zvingagadziriswe nekuchimbidzika kuti nyika yedu ikasire yadzokera mugwara?
Vanga reIMF tanga tisingambonyatsowane nhengo yepamusoro inouya ichitaura nesu. Ende nyaya yekuti ivo vaLagarde pavangopedza kuita musangano wedu vanga vachitotaura kuti no, vari kutoona kuti takukwanisa kunyatsotaurirana kuti votibatsira sei senyika. Zvinotoratidza izvo kuti sezvinezvi hatichangotaura zvekuti taina mamegadhiri asingaitike zvaimboitika muadministration yavamugabe, but takutoona kuti zvinhu zveduka, maplans edu asinawo, zvinhu zvedu zvakutozonaka.
Panyaya imwe cheteyo tabatawo munyori anoona nezvemari muMDCT vatapiwa Mashakada.
Saka I think benchmark ichange yakushandiswa nedzimwe nyika dzavari kutaura nadzo ndiyo kuti gadziriro yacho inobuda zvakanaka here, mareforms ari kubuda here, plus izvo evaluations acho achaitwa here murunyararo free and fair. Zvinogutsa opposition wokuti zvinhu zvakajeka, asi ndo acid test muchirungu yasara going forward. I think assessment ya focus on election, to prepare election inenge iri credible and free and fair and uncontested. I'm sure kana vaMnangagwa vakashowa that good will yokuti vanoita mareforms political, economic, electoral, legal, kuti pave ne fair ground.
Tiri kunzwa vaMnangagwa vachiparidza kuti Zimbabwe yakavhurwa, uyai muise mari, uyai nemikana yemabhizimisi, vachiita slogan yavo yavari kuti Zimbabwe is open for business. Asi zvinodiwa zvacho nevekunze kuti zvigadziriswe munyika medu kuti vagone kuita bhizimisi zvakanaka, zvati zvagadziriswawo here?
Zvingagadziriswa ne 50 days here nai. So far Indigenization Act asi yanaka. Chakunetsa manje economic stability kuti investa oda kuya kunyika ino kuti unowana mari yako mberi uchibhenga freely, uchiti draw freely, uchiwana infrastructure yakanakawo and so on. Ndozvinhu zvimwe zvirifana nendawo zvasara, but the biggest ndaambita minister weinvestment and economic planning, the biggest problem yaenisa investors yanga iri nyaya yekuti kana pane lot of contestation hapana stability of politics.
Avo ndimunyori wezvemari muMDCT vatapiwa Mashakada vachitaura vari parunare. Manzwawo kuna vaTerence Mukupe, mutevedzeri wegurukota rezvemari, vose vachitaura vari kuHarare.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vataura kumusangano weWorld Economic Forum kuDavos, Switzerland, asi hapana chavataura pamusoro peAfrica. vaTrump vabata-bata dzimwe nyika dzeku Asia asi mashoko avo ange akawanda anga ari kuzvirumbidza mubasa ravo semutungamiri weAmerica. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paHuddersfield College kuBritain, Dr. Nkululeko Sivanda, vanoti mashoko avaTrump anoratidza kuti America iri pasi pavaTrump haina hanya neAfrica uye havaoni ukama neAfrica huchizombochinja zvikuru.
Ndinofunga kuti ini vaTrump vari kuratidza kuti kutungamirira kwavarikuda kuita pasi rino nenyaya yekuti America ndokanyika yakasimba kukunda dzese uye ine upfumi hwakakura kuda dzese nyika pasi pano. Vanenge havasati vanyatsonzwisisa kuti basa ravo rinenge rakakura sei. Vari kunyanya kutaurisisa nezvekuti vari kuda kuvaka upfumi hweAmerica vasingazivi kuti America upfumi hwayo hunobva kune dzimwe nyika. Uye ndavona kuti pakutaura kwavaita vapinza dzimwe nzvimbo dzakaita sana Middle East, vakataura nenyaya dzana Korea, vataurawozve nenyika dzakaita nga vana China vachitivo vanoita zveupfumi zvisinga zvinongopfumisa ivo vega chete.
Pane zvavataura here pamusoro peAfrica?
Ndaona kuti havana vaita kunge Africa haisipo pasi pano. Ndo zvinondinetsa izvozvo. Ndinofunga kuti zvichanetsa America kuendera mberi kana vakasasimbisa pakutaura izvozvo. Nokuti mapresident emaAfrica anenge achida kuti paite kudyidzana uye America iite kunge inoziva kuti varipo pakugadzirisa mitemo nemapolicies.
Saka zvavataura zvese izvi Africa inei nazvo?
Pakutaura kwavo vari kuita kunga havasi kutaura kana nezveAfrica, havasi kufunga nezveAfrica. Vanofunga kuti Africa haina chainoita muupfumi hweAmerica kana kuti chainobatsira. Ndofunga kuti izvozvo kufunga kwakadaro kunova kufunga kusina kungwara zvikurusa, kunogona kuita kuti America idzokere kumashure.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika, Dr. Nkululeko Sivanda, vachitaura vari parunhare kuBritain.
Vatungamiriri vekambani yeCha Enterprises muzvare Silia Rukato vanoti vari kufara nekupfekwa navamunangagwa kwakaitwa skafu yakagadzirwa nekambani yavo kumusangano weDavos. Muzvare Rukato vanoti vari kuwana bhizinisi rakawanda kubva kune zvizvarwa zveZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Rukato pamusoro penhau iyi.
Isu takangu approach as the Ministry of Foreign Affairs about okay, panel this event Davos epitika. So takangu approach as tingoti tine these products we believe to be the items that can be used for something. Saka zvakango tanga ipapo katina kuziva kuti get as big as it got.
Pane zvimwe here zvamunogadzira pasi pekambani yenyu?
Tino printa fabric and pane fabric yatika designer. It is inspired by great Zimbabwe. So, it's about 20 different ranges, all inspired by Great Zimbabwe.
Zvichitevera kupfeka kwakaita vamunangagwa, tikafu yenyu iyi, zviri kufamba sei panyaya iyo yemabhizimisi, imi sevasikana vechidiki?
Every second right now, tine mameseji ari kupinda, vanhu vari kutipa macomments vachiti, oh, next time munofanira kuisa horizontal lines, kana kuti maybe make it white. Saka tiri kufara nekuti the discussion has begun.
Muri kuwana vamwe here vari kudawo kutenga skafu yenyu iyi?
Vakawandisa.
Inoita mari?
Inoita $15.
Saka pamanga muchitoienda here muchipembedza pamaintanet nezvimwe here kana kuti zvakafamba sei kuti izowanikwa ichipfekwa navamunangagwa?
Taitengesa on commission kuairport nekumashops muBelgravia. Takangofunga kuti pane this event iri kuitika and we even went kuairport novatati, okay, can we please just pull some of our stock back and then we'll place it. Tikuda kungoona kuti is this something that people will accept, and ndobvatati tafona Minister of Foreign Affairs and I guess the rest is history.
Imi saka makanzwa sei muchiona president vakapfeka skafu yenyu?
Takanzwa kufara And inini mpivaka buda on TV, on the news, nanchikumba. Kanda kafone wane, kafone wana one of the employee kubas. Nova wati, Celia, our president is wearing the scarf. Nova nanda on Twitter, and nanchishaga ma pictures. Kanda pasuna ma pictures at that stage. And then it was the next day, one of my colleagues sent a picture.
Avo vanga vari muzvare Celia Rukato vekambani yeCha Enterprises vachitaura na Marvelous Muhlanganya uye vari muHarare.
Makaterera ku Studio 7.
Tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri mutsva webato riri kutonga muSouth Africa reANC ari kuedza kubvisa masimba kubva kune mutungamiri wenyika vaJacob Zuma, asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti anofanirwa kufamba akachenjera kuitira kudzivirira kutsamwisa vatsigiri vavaZuma pamwe nekukonzera kusagadzikana muhurumende yeSouth Africa. Vasero Ramaphosa vakasarudzwa kuve mutungamiri webato reANC muna zvita gore rapera vachitsiva vaJacob Zuma.
Mapoka maviri esangano reUnited Nations nasi abudisa mashoko anoti anotsamwiswa uye kusuwiswa nukunyura kuyaiva poteri nevanhu vaitama vangangosvika makumi matatu kumahombekombe yeYemen kutanga kwesvondo rino.
Vatsigiri vebato reMovement for Democratic Change vemachechi pamwe nemasangano akazvimiririra nasi vaungana kumahofisi eMDC vachinamatira mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai avo vave nechirwere chegomarara. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Mutauriri weMDC activist veChange Association yaronga munamato uyu vachanza chavengwa maudzi Studio 7 kuti vakaronga munamato uyu mushure mekuona kudzimbikana kwemutungamiriri webato ravo.
Kaita kuti tironge prayer meeting yanhasi sezvekuti takaona kuti mutungamiri wedu vaMorgan Tsvangirai vari kudzimbikana. Saka pakudzimbikana kudaro panenge poda kuti vanhu isu vateri vavo vebato isema veterans tiuye pamberi tironge gungano rekuti tidaidze Mwari, tidaidze nyasha dzaMwari kuti Mwari ndiye mukuru, ndiye anogona abatsire kuti tiungane dambudziko redu toite maonera pamwe nemunamato zvakakonzesa kuti nekuti Mwari ndiye mukuru, hakuna isu takatadza asi Mwari ndiye mukuru anogona kusunungura mutungamiri vaTsvangirai.
Kunyange hazvo kwanga kufamba mashoko ekuti utano hwavaTsvangirai huri kudzikira, Muninna wavaTsvangirai vaManasa Tsvangirai vati mashoko aya ndeemanyepo. VaManasa Tsvangirai avo vaudza Studio 7 kuti vakabva kuSouth Africa svondo rino vati utano hwemukoma wavo huri kuita zviri nani.
Utano hwaTsvangirai zviri kuimburuva zvakanaka, kungoti mishonga yacho ine simba andimukuonaka. Mishonga yekudzimwe nguva inogona kutora simba, asi kuita zvakanaka vari kuita zvakanaka. Ndakabva kuini kunovaona steadily vari kuimburuka zvakanaka. Hatingatauri kuti zviri kudzikira, aiwa, nekuti ndandiriko ndikagara svondo rose tikaona kuti no, vana chiremba vari kuita chaizvo, ivo vari kuresponda. Kana munhu achiresponda kumishonga, unoona nekudya kwake, unoona nekutaura kwake, unoona achiedza kumuka nekufamba, zvinova zvinhu zvavari kuita iko zvino.
Vawedzerwa vakati kurangarirwa kwemukoma wavo nevanhu vakasiyana siyana kuti vakunde chirwere chegomarara ichi kunovanyevenutsa semhuri.
Zvinhu zvinonyaradza zvatinotendazve minamato yakaiswa neiri kuiswa. Mwari vari kunzwa minamato iyi ichinyevenutsa pamoyo netariro yekuti Mwari havangakundiki.
Momo vafundisi vauya kuzobata nevamwe Dr. Douglas Mambure vachiwo vane chivimbo chekuti kuna Mwari hakuna chirwere chisingarapiki. VaMambure vati vane tarisiro yekuti vatsvangirai vazokwikwidza sarudzo dzegore rinovapora pamwe nekuti ukuru hwaMwari huonekwe kuburikidza nekupora kwavo.
Taungana kuti tinamatire mutungamiri wedu weMDC vanove vamoge mutsvangirai maringe neutano hwavo. Tinoziva kuti munhu asikunzwa zvakanaka, saka taungana panzvimbo ino kuti vanamatire Mwari avarangarire. Tiri kutarisira kuti semutungamiri wedu weMDC vakwanise kumira vachikwikwidza vari mutano.
Vatsvangirai vari kuitirwa munamato kumatunhu akasiyana siyana munyika, uye ndivo vakadomwa kuti vakwikwidze pachigaro chemutungamiriri wenyika vakamirira mubatanidzwa weMDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Mashoko anotevera anotaridza pamire hurumende yeAmerica.
Nemugovera wapfuura, varume vatanhatu vakange vachidya muhotera yeKabul Continental kuAfghanistan vakasimuka patafura yavakange vagere, ndokutanga kudhura vanhu vachimhanya-mhanya vachitsvaka vanhu vekune dzimwe nyika uye vasevenzeri vehurumende yeAfghanistan. Zvakatora mauto eAfghanistan achibatsirwa nemauto ekuNorway maawa 11 kuuraya varume vanopfurikidza mwero ava. Asi vakange vatouraya vanhu 22 vanobva kunyika dzinosanganisira Ukraine, South Africa, Germany, Greece, Kazakhstan, Venezuela, United States neAfghanistan. Mumwedzi mishoma yapfuura, boka reTaliban range richirwisa nzvimbo dzekudyira, mahotera nenzvimbo dzinoendwa nevanhu vemuAfghanistan kunosangana nevanhu vekune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson vanoshora zvakasimba kurwiswa kwakaitwa Intercontinental Hotel yeKabul. Vakatizve America inochema nehama dzevese vakarasikirwa neupenyu mukurwiswa uku zvisinei nenyika yekwavanobva, uye vanovimba kuti vakakuwara vachakurumbidza kunaya. Vatilason vanoti America inotenda mauto eAfghan National Defense and Security Forces nekushinga kwavo, uye America iri kubatsira kuongorora nyaya iyi. Vatilason vanoti America inomira nevanhu nehurumende yeAfghanistan uye inozvipira kubatsira mukuuyisa rugare munyika iyi. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maverengerwa neni Marvelous Mfanganya, uye ndiri muWashington.
Nhandare yeCity Sports Center manheru anhasi ichange ichitamba ngoma nomutambo wetsiva nemimhanzi panguva imwe chete. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Muimbi ane mukurumbira Jafreza ari kurova ngoma manheru anhasi, apo mutambi wetsiva Elvis Dibomba Moyo ari kupinda munhandare achirwira bhande reWorld Boxing Federation remuAfrica reuremu hweheavyweight. Vemutambi wetsiva vari kushandisa mimhanzi, uyezve vaimbi vane mukurumbira kunge Jafreza kuedza kudzora mukurumbira waive nemutambo uyu mazuva ekare, apo nhandare dzaizara kuti tashu pese paiungana vemutambo wetsiva. Moyo ari kurwana Didia naikwe kuDemocratic Republic of Congo achidzivirira bhande rake pamberi pemutungamiri weWorld Boxing Federation vaHoward Goldberg avo vari muZimbabwe. Iyi ndiyo dziviriro yekutanga iri kuitwa naMoyo kubvira apo akatora bhande iri nekurova Bernard Adi wekuKenya gore rapera. Moyo anoti sezvo ari pamusha ari kutarisira rutsigiro rwakasimba kubva kuvateveri vemutambo uyu apo anenge ari munhandare. Varonga mutambo uyu vanoti veruzhinji vari kubvisa madhora maviri chete kuona zvese tsiva nekutamba mimhanzi yaJapraiser. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Anokuenekai nemufaro, ndiitanonoka Hwande muWashington DC.
Neni Evans Zininga.
Soku hizika tisenda wa VOA Ndebele.